Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina zvitatu 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pamberi nokubatana, pamberi nokuvambana, pamberi nokuvambana, pamberi nokugara musangano. Viva kapire.
Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa vanokurudzira vamwe vavo kuti vabatane mukuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji vari kushupika. Vechidiki voparura chirongwa chinokurudzira veruzhinji kuti varwire kodzero dzavo dzekuti vawaniswe mvura yakachena uye inokwanira munhu wese sezvakatarwa nebumbiro remutemo wenyika. Vanhu vapfumbamwe vanofa munjodzi dzemumigwagwa muHarare nekumakuti mudunhu rekumashonaland West. Indiwe mimwe emisoro ina udzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira vamwe vavo kuti vaite zvinhu zvinobatsira veruzhinji avo vari kushupika. VaMunangagwa vataura izvi pamusangano weCentral Committee muHarare pamberi pemusangano wepagore uchaitirwa kuGoromonzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pamberi nokubatana, pamberi nokuvambana, pamberi nokuvambana, pamberi nokugara musangano. Viva kapire. Viva kapire. Pasi manyu.
Vachivhura musangano wekomiti yepamusoro-soro mubato ravo yeCentral Committee waitirwa pamuzinda webato iri nhasi, vaMunangagwa vakurudzira kubatana mubato ravo vachiti utungamiriri webato ravo hunofanira kutsvaga nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa veruzhinji kwete kuswero taura zvinofadza nguva iyoyo pasina zvavari kuita zvinogadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
I exhort you exercise at the most vigilance in the face of the
ndinokurudzira kuti muchenjerere takatarisa zviri kuitwa nevavengi vedu vemazuva ose. Ngatiregei kubvuma kunyengetedzwa neavo vanokara masimba ezvematongerwo enyika kuti tive gwara remusangano wedu. Gwara ratatora sebato uye sehurumende kusimudzira pamwe nekuvandudza upfumi hwenyika yedu. Musabviswe pagwara iri.
Mashoko avaMunangagwa aya anouyawo apo pane runyere kupe rwekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo sezvo zvichinzi pane kusawirirana pakati pavo neumwe wevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga. Nenyaya dzemasimba vaMunangagwa vakaudza vaiva vana mujibha nana Chimbwido munguva yehondo kuti vaChiwenga vakatombovaudza kuti vakanyanyopfava mumaitiro avo ezvinhu. Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU PF vanoti pane vamwe mumusangano mavo vave kuda kuti vaMunangagwa vatsiriwe navaChiwenga pamberi pesarudzo dzemuna 2023 kunyange hazvo maprovinsi akawanda eZANU PF akatobuda nechisungo chekuti vaMunangagwa ndivo vachakwikwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika vakamirira ZANU PF. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vatafadzwa muranganwa vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMunangagwa anoratidza kuti nyaya yezvipoka zvipoka haisati yapera mubato iri kunyange hazvo vava kuchikwata cheG40 vasisiri panyanga.
Ndezvechokwadi zviri kutaurwa kuti mubato reZANU PF muchine kakupatsanuka kemapoka akasiyana-siyana. Takambonzwa vamwe vachitaura nezvekuti anova mutungamiriri anova mutevedzeri wavo vaChiwenga vanonzwo vane pfungwa dzekuti vanokwanisa kuzodawo kuita mutungamiriri wenyika. kana takuona iyo vachiva vanotaura kuti ngatibatani vachiva vanoshoropodza vane pfungwa dzekuva vanotungamirirwa zvinoreva izvo kuti zvichida zvine chokwadi mukati zvekuti isangano ravo rakapatsanuka.
Imwewo nyanzvi mune zvematongerwo enyika, muzvare Pauline Chateuka vatiwo kusawirirana kuri muzanu PF kuri kukonzera kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo.
Matova nemapato maviri mukati mebato rimwe iroro kune vamwe vanotsigirana namutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga, vamwe vachitsigirana nemutungamiri wenyika vamunangagwa. But izvi zvikadanatso zviongora zvinhu zviri kuisa nyika yedu yeZimbabwe mumadhaka, nekuti vanhu havachisina chimwe chavanofunga asi kungofunga nyika kuti ngadai tawana simba tatonga tiri isu, ngadai tawana simba zvinhu zvedu zvafamba. Saka tinongoti mashoko aya mashoko akanaka kubato reZANU-PF, nekuti mapato nekukakavadzana kwavari kuita kuri kudzosera nyika kumashure.
Asi vachiwenga vakati havasi kuda kuve mutungamiriri wenyika. Zvichakadaro, komiti yepamusoro muZANU-PF yepolitbureau nezuro yakakurudzira kuti vaimbove varwi pamwe nevaiva ana Mujibha nana Chimbwido muhondo yerusununguko vaumbe bandiko remusangano wavo kana kuti party organ izvo zvange zvisipo. Vamunangagwa vati izvi zvinoreva kuti bumbiro remitemo yebato ravo rave kufanira kutovandudzwa kana izvi zvikatambirwa nebato ravo. Vamunangagwa vakurudzira kuti nhengo dzebato ravo dzisiyane neuori dzoita zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire. Vati vachataura zvakawanda kugoromonzi mangwana, uko kwavakatarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo wechigumi nesere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vechidiki munyika reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo raparura chirongwa chinokurudzira veruzhinji kuti varwire kodzero dzavo dzekuti vawaniswe mvura yakachena uye inokwanira munhu wese sezvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa chehashtag Claim Your Water Rights, Sachigaro wenayo Dr. Prolific Mataru Sevati, veruzhinji muZimbabwe havachina chimiro nekuda kwekushaya mvura yakachena. Vati vanhu vari kupedza nguva vari mumutsetse pazvibhorani mumaguta, uye dzimwe nguva vanhu vave kurwisana madzimai nevasikana vachishungurudzwa panzvimbo idzi.
Mvura yacho iri kunetsa kuwana, uye pairi kuwanika kwacho mabhoho unoona kuti vanhu vanomira munzvimbo imomomo dzimwe nguva kwenguva yakareba chaizvo. Asi pakumira ikokoko pane zvataona zvekuitika, kunyanya kuitika kuvasikana nevechidiki vanotumwa ikokoko zvakafanana nekuti pane abhisi inokwanisa kuitika ikoko. Saka isusu tiri kufunga kuti zvakakosha kuti hurumende nevari elected atakasarudza kumakansela yevekukostate vange vachiita zvimwe zvinhu zvavanofanira kunge vachiita.
Vatiwo zvinosuwisa kuti kunyangwe painowanikwa mvura kazhinji kacho inenge yakasviba zvekuti inotovhiringidza utano hweveruzhinji. Vati pasi pechirongwa ichi vari kushanda nemakanzuru, masangano anomirira vagari pamwe nenhengo dzeparamende kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena. Vati munzvimbo dzakaita seChitungwiza, kanzuru yeko yakachera zvibhorani senzira yekuti vanhu vawane mvura yakachena mushure mekupindira kwesangano ravo. Vati donzvo guru rechirongwa chavo nderekuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena kuti vashandise zvese zvavanoda, uye kuti hurumende ione kuti madhamu, nzizi nezvibhorani hazvisvibiswe sezviri kuitika pari zvino. Sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvemamiriro ekunze, amai Kudzaika Dzombe, vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti kanzuro yavo iri kuedzana pose painogona napo kuwanisa vagari mvura yakachena uye inokwana. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rinoona nezvemvura vaperenzishiri sezvo vange vari mumusangano weZANU-PF conference, asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vahardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chenayo chekuti vanhu vawaniswe mvura kachena, vachiti iyi ndiyo hondo yavagara vachirwa misi yese.
Tinowirira navo zvikuru nekuvagamuchira kuti vauya. Pachishona chedu tinoti rume rimwe harikombi churu, saka kuuya kwavo kubatsira kuti vatisunde pamwe chete nyaya iyi kuti ifambire mberi paongororo yatakamboita isu community alliance yakaratidza kuti even pa zvirwere zvine chekuita nekushaikwa kwemvura vari kunyanya kubatwa nedambudziko iroro ndere chidiki vemadzimai my female youths ndivari kunyanya kubatwa nedambudziko iroro saka kuuya kwavo tinokugamuchira nemaoko maviri.
Mune imwe nyaya, mutungamiriri mutsva wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadziore vati vanoshushikana zvikuru kuti pane urongwa hwekukwidza mari yechikoro zvakanyanya apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika. Vati semanzwira vakaita, hurumende iri kuronga kukwidza mari yemuzvikoro zvepamusoro kusvika pazviri zvipfumbamwe pakotoro uye vabereki vavo havakwanisi kubhadhara mari iyi sezvo vari kutambira mari shomanana.
Ndingangoti madambudziko ari kusangana nevabereki vedu matambudziko atinosangana navo nekuti ndoo vanofanira kunge vachitiriritira, ndoo vanofanira kunge vachitiendesa kuchikoro. Chikafu kushayikwa kwacho, tine vana vakutinyisa muviri mayunivhesiti inyaya yekushayikwa kwemari. Saka zvakakosha kuti matambudziko aya atariswe.
Vangadzore vakurudzirawo vatungamiri vemapato maviri makuru munyika, ZANU-PF vaEmerson Munangagwa pamwe neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Saka zvakakosha kuti vaviri ava vabatane nekuti chatinoona ndechekuti vanhu vari kupinda mumastreets, mishonga iri kunge iripo, tine kurwa kwevanhu kuripo uye hatinyarari. Saka zvinhu zvakanaka kuti vaviri ava vabudikidze vachabatana. Panenge pane kuwirirana pane shanduko, saka vakawirirana tinoenda mberi senyika.
Kunyange hazvo zvikoro zvepamusoro zvisati zvakwidza mari yechikoro, pane kuchema chema munyika sezvo zvikoro zveprimary nesekondari zvakatokwidza zvakanyanya mari dzinobhadharwa. Zvikoro zvepamusoro zvinotarisirwawo kukwidza mari gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vapfumbamwe vafa nhasi munjodzi dzemumigwagwa muHarare nekumakuti mudunhu rekumashonaland west. Panjodzi yaitika mangwanani panosangana Borodo Road naHarare Drive muHarare, zvinonzi vanhu vashanu vashaya vamwe gumi nemumwe vachibva vakuvara apo pabondirana imwe motokari nerori. Kumakuti bhazi rekwaTrip Trans ranga richienda kuZambia rinonzi rabeuka masikati rikauraya vanhu vana. Kuti tinzwe zvakonzera njodzi idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Tine tsaona yaitika panosangana Borodo Road naHarare Drive nhasi nafast 6 mangwanani. Chaitika ndechokuti pane haulage truck yanga ichibva kurutivi rwekumaobra ichiprocida eastwards along Harare Drive. Kwozoitawo Mazda pickup truck yanga ichibva muna Borodo Road nechekudhorobha ichienda kudomboshawa. Saka pavasangana pamatraffic lights anga asingashande pana Harare Drive naBorodo Road, vabva vabonderana nokuti vatyairi vatadza kuita yatoti pachirungu yaya give way, zvazokonzera kuti pafe vanhu vashanu vanga vari Mazda pickup, pakakuvara vanhu gumi neumwe 11. Zvinhu zvinotarisirwa kuti vatyairi vakasvika panzvimbo dzakaita saizvozvo. Kana kuri kuti marobots haasi kushanda, ngava register speed weta yatinoti yaiya give way according to the highway code. Saka zvinhu zvinongorwadza, zvinongosuwisa kuti vatyairi vanopinda nzvimbo dzakadaro vachimhanya, zvokonzera tsaona, zvoita kuti vanhu varasikirwe noupenyu.
Pane vashaya ava, hama dzavo dzati dzaziviswa here uye mazita avo aakuburitswa here nemapurisa?
Tichaburitsa mazita mangwana.
Ko vacho vakuvara vaendeswa kupi?
Kuchipatara kunana parirenyatwa nekune zvimwe zvipatara.
Tiri kunzwawo kuti kune imwewo njodzi yaitika zvakare kuMarsh West kumakuti uko, zvaafambawo sei sekunzwa kwamuri kuita?
Hongu, ibhazi reTrip Trans ranga richienda kuZambia, tsaona yaitika na 0940 hours mangwana nanhasi, apo muchairi atadza nokuda kwokumhanya atadza kuita yatoti pachirungu negotiate a curve pa 274 km peGarare Churundu Road pedyo nemakuti, ndokubva bhazi rabuda mugwagwa ndobva rabheuka. Zvinoratidza zvekare kuti vatyairi vari kumhanya mugwagwa umu. Vatyairi havasi kukoshesa upenyu hwevanhu, asi kana vachipiwa marezinesi vanopiwa rezinesi rekuchengetedza upenyu hwevanhu, vanopiwa rezinesi rekutyaira zvakanaka. saka zvino zvinogara zvichingotaurwa zvicharamba zvichingotaurwa kuti vachikairi ngavatyairi zvakanaka ngavakoshese upenyu hwevanhu varege kumhanya nokuti kumhanya handi kusvika
ko vamwe vanoti imi hamufaniri kuisawo here mapurisa akati wandei mumigwagwa
mapurisa ari mumugwagwa taura kudai asi zvinoita vatyairi zvinhu zviri pachena zvinozikanwa kuti vanhu vanekatsika kekuti vachingopfuura pamapurisa votanga kumhanyisa motikari dzavo seizvi ipapapa mukevhu kwokuti mutyairi unopinda mukevhi mumakona kona aya uchimhanya uchinyatsoziva kuti makevhu anonetsa kunegosheta anonetsa kupfuura zvinhu zvatingatarisiri kuti zvinge zvichiitwa nevatyairi izvozvo izvo
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuguta reAddis Ababa muEthiopia vatambira nemufaro kudzoka kumusha kwemutungamiri wehurumende vaAbiy Ahmed zvichitevera kupiwa kwavakaitwa mubairo weNobel Peace Prize muOslo kuNorway nemusi wechipiri. Chikwata chevarwisi vechiIslam muNiger chakarwisa chikauraya mauto makumi manomwe nemumwe aive pamuzinda wemauto pedyo nemuganhu wenyika iyi neMali. Izvi zvakadziviswa nezuro nemutauriri wemauto. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo muAmerica iyo izere nhengo dzebato reDemocratic Party iri kuziya nyaya dziri kupomerwa mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Asi komiti iyi iri kutarisirwa kuramba kutambira pamiri yebato reRepublican Party iro riri kuda kurerutsa nyaya iyi kuti isave nechiremera. Zvichabuda mukomiti iyi zvichaendeswa kudare rizere reHouse of Representatives. Musangano wepagore webato riri kutonga reZANU PF wechigumi nesere uri pakati kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East paine zvivimbiso zvakawanda zviri kubva kuutungamiri webato iri zviri kunzi zvichagadziriswa nehurumende. Nezuro mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato iri uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakavimbisa kuti hurumende yavo ichatora zvakare mamwe mapurazi ekuti ikwanise kugovera minda kune vechidiki vasina kuwana cheuviri kubva muchirongwa chekugoverwa kwevhu. Bato iri riri kuvimbisawo kuti pamusangano uyu ndipo pachaburitswa zvisungo zvekuti matambudziko mune zveupfumi nezvematongerwo enyika akatarisana nenyika angagadziriswa sei. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nevanopikisa hurumende vari kuti havaone paine chinobuda sezvo bato reZANU PF ragara richingovimbisa zvimwe chetezvo kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe adarika. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMugwadi pamusoro pemusangano webato ravo uyu.
Musangano weconference watsot annual people's conference musangano wekore unoitwa navanhu pamusoro pavanhu zvichiteverera kuti ZANU PF ndiro bato riri mumasimba ehurumende saka nokudaro munozviziva imi kuti ZANU PF yakavambwa panhovo dzavanhu vanova vana vemuZimbabwe. Naizvozvo zvakangokosha kuti bato rigare richiita misangano yakaita seiyoyi pagorogoroga richitsanangura nokuongorora magariro akaita vanhu uye matungamiriri avo vari kuita sevatungamiriri kuti vari kukwanisa here uye vari kuchengetedzawo here zvinhu zvatingati zvinotarisirwa navanhu zvinosanganisira kurarama kwavo socially, politically and economically. Toita sei kana takatana nevavengi vari kukanganisa kuti nyika iende mberi. Toita sei zvakare kana tine vatungamiri mukati medu vamwe vane huori vari kukanganisa kuti nyika ifambire mberi. Toita sei navo
vamapfume zvii zvamungataurawo pamashoko atavo vana vamugwadi.
Nyaya yeZANU PF conference inyaya yenhunzi yakagara pamusana peshow yotanga kutamba tamba ipapo yofunga kuti show iri kunzwa mutsindo. Hazvina kana nematuro nyika yaparara nyika yasvinika nhamo dzaitika kwavari kuenda hakuna anoona kwavari kudzoka hakuna anoona, hakuna kana policy imwe chete yavakati vacha implementa yavakwanisa kupinda. Zvinhu zvavo zvakasimbira pamuromo sepinjisi kumwe kwese uko hakuna kana zviri kubuda. Vashaya kugadzirisa muzvipatara, vashaya kugadzirisa land, vashaya kugadzirisa agriculture, vashaya kugadzirisa kana iyo mari yenyika chai chaiyo, haichabatiki, hakuna kana ari kuipuwa. Saka kusangana kwavo kwanguva kutungana kwembudzi, inyoka inozviruma muswe yoti kwai ndiri kudya ndiri kuguta, iwe uri bhizi kudya muswe wako. Hakuna kwazviri kuenda. Tiri kuona kuti utungamiri hwavo vamunangaga uhwo utungamiri hwegavakava, utungamiri hwedhorofiya rinososona. Hakuchina kana mumwe chete ari kufara nezviri kuitika munyika muno.
Vamugwadi, tanzwa vamafume wari kutaura kuti zviimbiso zvenyu zvizhinji hapana zvinobuda, pane zvitsva here zvingabuda ipapo?
Chavanofanira kuziva vamafume havo chinotinakidza ndechekuti kana musangano wezanupf uchienda kumusangano wekupera kwegore seivoyi, ivo kunyange nebato ravo nemhuri yavo nevose vanovateerera kumbc vanenge vakaringa nzeve nameso vakateerera bhuzi, vanoziva kuti kutoenda uko musangano nzira iwoyuyu ndiwo unoronga nyika. Saka kwa kunorongwa nyika, nyika ichange ichifamba sei pamukore anotevera? Saka kana takanangana nenhau yeminda yavataura hurumende yavamunangagwa uye ZANUPF yagara iri very clear on the question of land, kuti the first phase of the land reform process ndo yatakaita iya muna 2000 yakanga ichipikiswa nana vamafume nebato ravo, kunyange zvavo vaakunyanyotsveta tsveta mazinza ravo nemazikumu avo munyaya yeminda yavanga vasingadi kuti minda iyoyo itorerwe vavengi. Taakupinda muphase 2. Phase 2 iyi ndeyokuti ndiani akatora minda yakawanda uye akatora minda yakawanda sei iye munhu achifanira kunge tine mutemo wekuti one man one farm. Saka ndo phase yatava inekuti tikorekte kana tigadzirise matambudziko akasanganikwa nekutorwa kwakaitwa minda 2000, nekuti vamwe vane minda mitatu, vamwe vane minda mishanu asi ari munhu umwe chete. Ndosaka kwakaitwa land audit. Saka musangano wezanupf wakugara pasi kuti ugodirekta hurumende yavo kuti toita sei neavo vakatyora mutemo, neavo vakawanda mafama akawanda, uyezve neavo vakasanganisira vana vamafume vanoda kuti minda idzorerwe kuvarungu.
Vamafume,
kana vachireketa kudai ndo paunongoona kuti vakutaura zvisina maturo. Hapana kana chimwe chichaitwa. Ndosaka foni yanga yambokata, nekuti yanga yarimirwa nenhema dzavamugwadu. ZANUPF haina kana chimwe chaichagadzirisa panyaya yeminda. Iko zvino vati vachapa vechidiki, isusu chotoziva kuti mutungamiri wavo vechidiki anonzi Togare Pipupurai ane 57 years, anotori nevazukuru asi anoramba achinzi ndewechidiki. Ndiye achapuwa here minda nekukura kwaakaita achinzi ndewechidiki? Vachamisa pavanenge votonga ndo patamirira kuti vanhu vazoita mbovha dzerugare, vanhu vazoita rifa nemufaro. Iko zvino Christmas vakaiba vakaisa muhomwe dzamunangagwa. Christmas hatichaivoni, tatova muna December, takutoenda muna January. Toda kuti vachamisa vadzose Christmas yedu tinge tichifara. Taiziva Christmas ichifariwa nebonasi naJonasi, vanhu vachiita chamupirigori nerufaro.
Vamugwadi, pane vamwe vari kuti ZANUPF haisi kutarisa matambudziko akatasana nenyika, izvozvi munoti?
Kusaziva havo vanhu, vanhu vanofunga kuti kana ZANUPF ichienda kuconferensi kunogadzirisa nezvemari nezveikonomi munyika, inofanira kuenda kunogadzira mari here kuconferensi? Handizvo zvazvinoreva kuti mari dzichatanga kunogadzirwa kuconferensi. Aiwa
vamafume, chii chiri kuita kuti musapa mukana kuZANUPF kuti muone zvavari kuronga pamusangano wavo zvinozobuda here zvichipa muchero?
Ava ndivana Bobu Nyambide, 38 years, 39 years, asichabuda hapana. Ndiri kutoona kuti ndosaka vamugwadi ava vachitongwa neyouth ine 55 years. Matauriro avo ndiye munhu ane mukaka pamino.
Vanga vari munyori vanoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Manzwa zvakare kubva kunhengo yevechidiki mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vasatarisire pasi vanhu vakwegura, asi kuti vavakurudzire kuramba vachiita mabasa anosimudzira nyika pamwe nenharaunda dzavagere. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa panguva apo sangano reUnited Nations riri kucherechedza gore ra2019, iro rava kusvika kumagumo segore rekutsvaga nzira dzekubatsira vakwegura, kuitira kuti vave vanhu vanoramba vachibatsira munyaya dzezveupfumi nebudiriro. Sekuru Charles Marikopo, vemumushawa Marikopo kwa seke, vane makore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa. Sekuru Marikopo, avo vanoti vai manya zaichikisa vachirijaya, vanoti, vakuzona kuti, chinokura chinokotama, musoro egudo chave chinokoro.
Pamsapa hivyo, chagara zidi sakanaka. Asi njijende gansu, njungu shutika antina muna, njibati hapa, pamsa nantinita pampapangu. Ndi mkazi wangu, anawangu wakapira kufawesi. Jenda kumombe, kundibate gejo hanisa kwa nisa. Dauti ndiwono manandu, anishanda hapa kutishanda mombezo, kundu ndiwono sindirigitira, ndiwono ya hili kwa ndikiwa.
Asi Sekuru Marikopo, vano toshanda zwaka simba kutivararame.
Ndiko nakusakura, pandu kwanza ya bawa, sindo tuko wachete. Sikundi kwa nukwana la mafifti ya nukwana 12 wana 14. Ipa hapa tili wali mkazo hundi ila kwa kamumu nukwa bagi tu hundi tuwa kabasa. Unisaguri. Sikundi zine 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 simbara kwa nukitela. Mayangu asipo, nieta mabasa ya undega. Zine na kumombi, liyande subiki ya ndega. Kazi mayangu ndio wanda kumisa kwa kunamu. Apana mwa nundi itirayo. Angiwe tustia ndega. Unisela mvura ni bara. Kwa sababu ndega, hindi kasa zikumba nerigo ndega, anjamu anji kasa unipanisi kani.
Mudzimai wavo, Ambuya Agnes Marikopo, avo vanichiri wereche moyo, vanoti, pauviri wavo, vano mbopi wachibagene urumende, asiru basiru chairu orunofanira kupi wawa kwegura, nderwe mushonga, iyo inemitengo inova durira.
Kwendinga zivu batiru lwe, mwanangu. Wakuru wakata kupada amba ndi wako andi mboza kuti ndikuda hembe ii kana broto ae tapuwa madroto tauru ndapuwa pili sisha ilo mahala dinotu uuu
mivunzo iripo ndee kuti zoitwa sei kwa kwegura wakaita sa Ambuya na Sekuru Marikopo Sekuru Stanley Mutevani Mandiwe vekudzivarase kwa vanoti vakawanda havazive kuti vakwegura churu chineshwa.
Pani nguwa nukuraka, asi funga ya wengone ikukwela, zotiwa wasa funga ayo, no funga, zoto pina, saka peti kwa kupina nganamdi iki. Saka, ingo wa inongo ndiyo wa nashitara wakuru wako kwa wacha zato sini. Zoto zia zini kupina wangweishi iki, nga isisa. Saka, ina nika shimo na mdiwa nukutu, akanda ufuro, ayo, urzeo wako na mshuwa kwa shaya mungu, kuru mshuwa, wapu mungu, mshuwa kwa mshuwa kwa kuru. Anu zizia wanadi kutuzika so upenyo wakanaka iu mshawo tunakuru wa usi mshawo wakanaka badiko wangabu za wakuru wa hipinu wanakuru itamu ayitakada munu wega waga anu kura kuchembe na mwaraka pa kona ya utumina unabudu wanambiki unukura iwe uwoni kwa mba sakoti nde ukuru ere akata se asi akangwara mdiki ngabu za wakuru tuzika kwa sei anta wakuru ungale wadai wanamu.
Sekuru Mutevani vanoti vakwegura vanofanira kuramba vachizvichengetedza kuitira kuti veruzhinji vavaremekedze.
Mushonga wangu kugeza mii nekupfeka mbatya zvakanaka saka handiti tichina ai kubvira Ambuya ari vapenyu takavarova vachigezawo guna vangu madzimai vasikana takavada saka kuzvibata anenge andoonawo zvakaitira ndinofunga kuti sekuru akapuza aakana ndinozvibata ndozvichengeta ndinowasha ndogeza musenzi kana aripo anondakawacha handiti tichina zvangu aiwa.
Mumwe murairidzi anopa ruzivo pamusoro pemagariro akanaka evanhu vaRaymond Mawire nemachena vachitaura vakazvimirira vanoti nyika iri kurasikirwa zvikuru nepamusoro pekutora vakwegura sevanhu vasina zvavanobatsira
kuti vabatsire muekonomi zvavanga vachikwanisa kumboita zviya nekukura kwavanenge vaita vanenge vasanyatsokwanisa kuzviita nekuchembera. As all the same, vanenge vaine unyanzvi hwavanenge vawana mukugarisa kwavanenge vaita panyika vakuziva kuti zvinhu kadai zvazvifambe zvakadai. Saka ndinoona kunge tinogona kuti kwavanga vari vachiita basa ikoko vakaenda vachibatsiridza neunyanzvi hwavo upfumi hweruzivo rwatinotirasikirwa nawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende inofanirwa kuve neurongwa hunoita kuti vakwegura vave vanhu vanoita mabasa anovapa cheuviri sezvo vazhinji vavo vachine simba rekuita mabasa akasiyana-siyana. Sangano reUnited Nations rinoti hwivandu hwevanhu vakwegura huri kuramba huchiwanda munyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Musakangana vachirongwa chewomen's round table na 8 PM apo tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlaka 12 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
We also meet today against the ever-growing need to support initiatives that change the federal plight of our people in every sphere of life.
Umhlangano webandla lezanu PF uqhubekele phambili lamhlanje lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze khona amadale e-Central amalunga edale le-Central Committee ukuthi amanyane.
Ukusilela kwemali emabhanga lokho sokudlulisa amalawulo kumbe ngathi sokuserious ngoba kula mali etholakalayo so silokunzima obukhulu ku-business nge-holiday so asikwazi sisebenza njani.
Izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezakoBulawayo lokhu ezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lwe-EcoCash. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa utshele umanyano wezinkonzo ukuthi ukhathazekile kakhulu ngomumo wokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezakoBulawayo lokhu ezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lokuhlawulela indleko zabo ngomakhalekhukhwini olwe EcoCash. Abantu bathi lokhu sokubanga ngamandla umkhuba wenkohlakalo emsebenzini wemali kanye lokuthengiswa kwemali engakhoyo emabhanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labantu bakoBulawayo lenelisa ukuthola amadola alikhulu kuphela emabhanga. Kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle osokusenza kube nzima ukulungiselela ikhefu lekhisimusi. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga lokhu sokudlulisa amalawulo kumbe ngathi sokuserious ngoba kula mali etholakalayo so silokunzima obukhulu ku-business nge-holiday so asikwazi sisebenza njani.
Usibanda uqhubeke ethi abantu sebethwele nzima kukanti uhulumende wayethembise ukuba uzaqeda udubo lokusilela kwemali ezweni.
And then ezitolweni lapha abantu abaningi abayithathi bengathathi EcoCash azokusenzala abantu sebewoda amagrocery bayethengisa ngeprice echip ukuthi bathole icash ngoba icash yiyo esidingwa ngabantu. So silokunzima obukhulu elizweni esingakwazi ukuthi uhulumende upromisana abantu into azabancedisa ngayo ngoba kuselanto ekhanya incedisa abantu.
Umnumzana Thomas Thole isakhamuzi sasePlumtree uthi ukungasebenzi kuhle kwe-EcoCash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga kodwa babelokudana okukhulu bethole ukuthi hayi kuloke kufana njela izolo. Okwe-EcoCash lokhu kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade sebeqhuba ngayo ibhizinisi bebesebenzisa yona kakhulu i-EcoCash. Ukungahambi kuhle kwe-EcoCash lokhu kudisturbe kakhulu inhlelo zabantu eziningi bathe bezama ukuthi beyisebenzise lalapho sokuthiwa khona isibuyile back EcoCash badlelwa izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi.
Unkosazana Agnes Chuma isakhamuzi sakoBulawayo laye ugcizelela okukhulunywe nguSithole.
Ukuswelakala kwe-cash lokhu esesibhekane lakho eZimbabwe singathi vele kuyathukuluza kakhulu ngoba one kwenza i-corruption. For example, ngakutshe ukuthi mina last week ngithayisane losiphatheni wangithengisela imali, cabanga imali sithenga enye imali eZimbabwe and khathesi ukuthi ngize ngithenge ibanana nje emgwaqweni nje just nge 50 cents sokunzima ngoba i cash vele asilayo thinanti indaba le futhi senza ukuthi even ilizwe ngokwalo as a whole is affected ngoba i foreign currency uzayithenga ngani njoba i eco cash isebenza locally. So ama businesses vele akasoza expand akasoza ayenze lutho.
Esethula imali entsha yelizwe ngenyanga edluleyo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola amakhulu amathathu amadola ebhanga ngeviki, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela. Abenkampani kamakhale ekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle, osekuthiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-EcoCash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisesambeni sikamakhalekhukhwini. Amavinkili amaningi edolobheni asesala ukwamukela imali eku-EcoCash yebulenjini kodwa bethatha eyemabhanga. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano webandla leZANU PF iConference eqale ngolwesibili uyaqhubeka eGoromonzi duzane leHarare okhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Umongameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli webandla leZANU PF ukhuthaze amalunga edale leCentral Committee ukuthi basebenze ndawonye ukuze baphume lamacebo anganceda ukuhlenga eZimbabwe enkingeni elibhekane lazo. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu ekhona le eGoromonzi.
Umongameli Mnangagwa utsholoko emhlanganweni awenzele Direct Central Committee yeZANU PF eHarare ngaphambilini komhlangano omkhulu owenziwa mnyaka yonke waleli bandla lo nyaka owenzelwa eGoromonzi.
Abantu abafuna ukuqakathekisa ukuvuselela umnotho njengalokho esikwenza uhulumende omutsha, siyatsho ukuthi kumele sisekele inhlelo ezenziwa ngabantu bethu. Kumele sikwenze konke lokhu sibambeni ekuvuseleleni ilizwe lethu.
Ilunga leZANU PF elivela koBulawayo umnumzana Munashe Mthusa uthi umhlangano lo nyaka bakhangele ukuphatha kabanzi udaba lokudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe.
Iconference iqakathekileyo because for us it's an annual people's conference lapho esihlangana khona abantu abavela kuma districts, kuma provinces, ama constituents wonke eZimbabwe jikelele. Sibuya sizokhuluma about ama policy issues aye party. We are the ruling party, we are the governing party. So it's important ukuthi every year sibe sihlangana sibuza ukuthi uhulumende uyenza yini izinto ezihambelana lezifiso zabantu. Number one, uhulumende uyenza yini izinto azithembisa abantu ku manifesto ka 2018. Number two, and also ukuthi sizwe ukuthi lapho kule nto eziphambanisekayo zilungisiswe ukwenzela ukuthi siye phambili ngelizwe, siyakhilizwe lethu sonke.
Umsekeli kanobhala ogatsha olubona ngokuqhutshwa konhlelo zabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lisebenzelana namalunga alo kahulumende ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe.
Ezolungisa inhlelo ezathathwa nguhulumende ezisebantwini, njalo sizocubungula lezi nhlelo ebesizilethile ngaphambilini. Sibona uhulumende wenelise ngaphi njalo silele ngaphi. Lapha silele khona sizabe sifuza imibuzo ejileyo njalo sifuna impendulo engatsheni ezithize ezohulumende, ngoba omphathi intambo balezo ngatsha abaguqela ubaba uMthuli Ncube okhangela ngezomnotho, obaba uPheresiro okhangela ngezokulima, bazabe bekhona bezosiphendula ukuthi lokho esabathuma ukuthi bekwenze bakwenze bafike bangeni liphi.
Kodwa enye ingcwethi ecubukula ezombusazo mnumzana Mlungisi Dube uthi akula lutho oluzaphuma kulo mhlangano ngoba vele ibandla leli lalibananza abantu beZimbabwe.
Umhlangano weZANU PF oyenzelwa eGoromonzi sibe sikhangelela ukubana nxa abantu beZANU PF bengabantu abakhathazekayo ngokubana ilizwe liye phambili, kade kuzabe yisikhathi sokubana behlanganise amakhanda ukubana belungisise indaba lokhu esihlupha elizweni leli, ezinjengokuthi i-economy ayisebenzi, ukuswelakala kwemisebenzi, ukungabi khona kwamagetsi. Kodwa siyabazi ukubana-ke ngabantu abanganakiyo ngokuthi abantu baphila njani, So ngokunjalo asikhangelelanga ukubana kuzabe lento ebambekayo ezanceda uZulu ezaphuma kulomhlangano.
Umhlangano webandlaleli uzasungulwa kusemthethweni kusasa ngumongameli Mnangagwa eGoromonzi esigabeni seMashonaland East phansi kwendikimba ethi Mechanize, Modernize and Grow the Economy Towards Vision 2030. Kusenjalo abala impi yenkululeko lalabo abancetha ngesikhathi sempi yenkululeko omjibha sebeza kuba ingxenye yebandla leZANU-PF kulandela isinqumo esithethwe yiPolitburo leCentral Committee. Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kucatshangelwa ukubana kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Izigaba zonke zelizwe kubandla leZANU-PF zethule isinqumo sokuba umongameli Mnangagwa akhokelele leli bandla kukhetho lomnyaka ka-2023, kodwa ingcitshi zithi ela kusasa likaMnangagwa limi manzonzo ngenxa yomumo womnotho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo waze ukuba kusoze kube lokhetho emhlanganweni lo esithi kuzaxoxisana ukuba ilizwe lingaphumelela kanjani enkingeni elibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Iningi elizweni lilokhu likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana ukusilela kwemali, amanzi, lamafutha epetulo ledizili kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo ngesikhathi iholo lingakhuphuki njalo iningi lingayitholi imisebenzi. Ekhuluma eHarare lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthe injongo yomhlangano weZANU-PF iConference oqhubekayo eGoromonzi duzane leHarare ngeyokuthuthukisa umnotho welizwe. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 imizamo uhulumende angayenza ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Udubo esilalo ukuthi sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo. Uzithi ukuthi asila foreign currency eneleyo, asila production. So kwenza ukuthi into ezinjengefuel esithwe ngaphandle kwelizwe, into enjengebit lo mumbu sesithwe ngaphandle kwelizwe, into enjengama-drugs lokunye esikusebenzisa esibhedlela sithwe ngaphandle kwelizwe. So usithi ukuthi asila production enzakalayo, thina sifuna i-foreign currency. Yilo udubo esilalo kwi-economy yethu, yikho okumele sikulungise. And angiboni ukuthi umthetho lo okhiphe ama-US dollars uzuyisa amabhondi ukuthi abe yi-sole currency esiyisebenza ngayo kuzatshintsha okuningi.
Ngabe baqhubeka besetshenziswa yena leyo mali yama-US dollars? Siyasizwa abanye njalo besithi mhlawumbe ngabe kusetshenziswa la ma-rand.
Bekuzanceda ngoba ungakhangelisa sithenga phose 70% ama-imports ethu avela eSouth Africa. So kungaba licebo sibili ukuthi sisebenzise ama-rand ngoba into eziningi esizithengayo phandle kwelizwe sizithenga eSouth Africa. Bese wenza ukuthi thina lapha eZimbabwe sikwanise ukuthi lathi siyithenge ngentengo ethiphileyo kujana. Khathesi okwenzakalayo ukuthi abantu bathengiswa bekhangele i-price eyama-US dollars out-black market ukuthi angaba malini, behle bafake intengo zabo kumbe ama-price abo besebenzisa leyo rate.
Uhlelo lukahulumende lolu olokuthi ethule umthwalo ebantwini olwama-subsidies, ngabe imali le ivela nga?
Ngesikhiwa singathi thina it wasn't well thought through. Bengacabanganga ngoba uzakhumbula ukuthi ama-subsidies abuyiselwe erali khonakale ekadoma upresident ekhuluma labontanga. So sesitsho ukuthi bebengalungiselelanga, bebengacabanganga ukuthi bengahlelanga njalo ukuthi uza hamba kanjani. Ngibona njengani uza ngiselelwa imithelo ama-taxis ngomnyaka ozayo ukuthi uhulumende abe le mali ukuthi abe lama-subsidies lawo ngoba ebengekho ku-budget.
Hello ke ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo esibi somnotho okugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lokuswelakala komlilo amandla wegetsi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singaka esigabeni silandelayo isikhangele okwenzakala kwelemelika ngamafitshane. UZulu waseBhilitane uvotile lamhlanje ekhetha uhulumende omutsha lapho iningi elikhangelele ukuba impumela yalo izaba yisisombululo kungxaki lelo lizwe elibhekane lazo kuhlelo lwayo lokuphuma kumanyano we-European Union olwe-Brexit. Unkosikazi Michelle Obama, owayengumongameli welemelika, uthi kusese kuningi okumele kwenziwe ukuqeda ukukhetha ngemihlobo elizweni lakhe. Utsho lokhu esemkhosini wokuthuthukisa ezemfundo kwele Malaysia obuqoqwe inhlanganiso yemuli yakhe eye Obama Foundation. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubikwa itshele umanyano wezinkonzo zeZimbabwe ukuthi ukhathazekile ngomumo wokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. URamaphosa uhlangane lenkokheli yomanyano wamakholwa weWorld Council of Churches ebalisa unobhala jikelele umnumzana Olav Faiskevit, umfundisi Kenneth Mtata oweZimbabwe Christian Council lenye inkokheli yezinkonzo. URamaphosa ubikwa ethe uyazi ukuthi odokotela abayi emsebenzini intengo yempahla ezitolo iqansa mahlayana lezinye indubo eziselizweni. URamaphosa ubikwa ethe ulesifiso sokuthi kudingwe isisombululo kulolu daba ukubangele ukuthi abezinkonzo laba babe lethemba lokuba ulaso isifiso sokuba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lwenkulumo ezingenziwa, sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lomfundisi Ray Motsi wesonto ye-Baptist Church onguye osungula lolu daba.
Kesi nomzana ikuthi khona akusacaci ukuthi okungasisiza ikuphi, kodwa siyakwazi ukuthi khona nxa abantu bangabantu banye kodwa bengakhulumisani akulanto ehambayo. Kumele simanyane njengamaZimbabwe nxa ukuthi kungayenzakala lokhu okokuthi khona izinto ngeze-MDC kumbe izinto ngeze-ZANU-PF akusebenzi. I-problem i-ZANU-PF kumele ivume ukuthi ilizwe leli ngelabantu abeZimbabwe, ukuthi abantu bonke babonisane ukuthi kuyini okungasebenza lapha eZimbabwe. So ngibona ngani ku-right.
Mnumzana Fuzwayo, ubona njani kanti ukukhulumisana kwakhona lokhu kuyabe kuyaletha na ububelo ikakhulu kwezomnotho welizwe?
Mbona ngazathi ungananzelela amazwe amaningi umnotho wabo uphakama ma kuthiwa elizweni kule political stability, and iZimbabwe ongayikhangela kule instability. Why? Because labo abathi bawina ukhetho nalabo abathi abawinanga ukhetho kakho vumayo impumela yokhetho. So njalo nje kuhlezi kulokudoselana kwezombusazwe okwenza economically ilizwe libe affected anjalo kula investor engabuya lapho ngalani okulungala kuhlalitheka khona so ngibona ngazathi akula umuntu ongakubalekela ukuthi lize lilohlupho
yeah mphenduke kuwe mfundisi kodwa injongo yokukhulumisana ingani kayicaci babe bezakhulumana ukuthi size sibone kube lobubelo
kule zinto ezijeneyo ezingasisiza kulaba bantu into yokuqala ukuthi khona njengamaZimbabweans kungaba kuhle ukuthi sibe ngabantu abasebenza ndawonye ukuthi nxa sesikhuluma labantu abangaphandle at least siyabe sikhuluma intonye kulokuthi sidonthelane ngibona ngani futhi okunye okungasisiza ukuthi khona kumele sinanzelele ukuthi khona even if kulabantu abawinileyo kukhetho kodwa kulabantu abaningi ababe bengavotanga bengekho kumbusazi so indaba eyokubandulula ngendlela ezokuthi ngathi thina ukukhetha abantu lamabandla abo ukuthi basekela lo wasekela lokhu yikho okusibangela iproblem le khathesi so ama division kulomkanjo eZimbabwe phakathi kwabantu umkanjo othona laba ngabantu abanje laba ngabantu abanje akusisize lokhu kuyasilimaza so kumele badinge indlela ezingasiza ngazo ukuthi balungise izinto lapha eZimbabwe
ye mnumzana afuzwayo siyabona ukubana bakhona kade bevele bekhulumelana lomongameli inkokheli yamanye amabandla kanti yona isolwani linkokheli okungenziwa ngumnumzana Chamisa okungayenziwayo yilaba abavele bekhuluma kanti kahle kahle kuyini
ngibona ngazathi akulanto emangalisayo kodwa okudala umahluko yilokho uChamisa libandla kaChesi after izano eParliament elile representation engu number 2 so ungaza ke wathi umuntu njalo umbavoid ubuso sithi uzakhuluma no Brian Mkethi ovuka ethe uya ku Pollard ngokumele something engeze sithi yena sejoyine izano so ngibona ngazathi uChamisa represents a certain constituency yabantu abangavumelani lalokho okumelwa yini yizano but abanye abakupollard singazi bonke kodwa njengoba useqalisile yena uBrian Mkethi ukuthi yena usebuyela ekhaya lakhe elizano so umbuzo yokuthi ubemela bani
mfundisi isikhathi sesidliwe ngumangoye ungaphosela kwelo kugcina
ye wathi ngithi mina mnomzana eZimbabwe abantu kumele vele bazehlise bacabange ukuthi ozulu abantu nje abaseZimbabwe bayahlupheka lokhu okuthi khona bona bayakaphula bayadla abanye abantu bedubeka becabanga ukuthi ilizwe ngelezani PF kumbe labantu abaye abavele empini akusebenzi ilizwe ngelethu sonke akula vele owadala ukuthi abe nguye obusayo eZimbabwe
hayi kuyezwakala mnumzana Fuzwayo ungasigqibela uhlelo
ngibona ngazathi inkulumo zonezi kuqakathekile kakhulu ukuthi zingasenki much on ama-political parties alone kulama-interested groups amaningi okuze beconsidered ngoba ilizwanti uma sesivuma ukuthi kuze sikhulumisane kufuze sivume ukuthini asitola ama-politicians kuphela i-church ile rolo i-academia i-civic society ngabantu bezombusazwe they have prime concern ngamandla but abalandaba lohlupho lwabantu so mbona ngazathi kufuze kuthiwe wayigeni ilokhuzeni yangkhona abantu okufuze bebe-involved kwinkulumiswano lezi but though ama-political parties e-central
lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lomfundisi Ray Motsi wesonto ye-Baptist Church Umphathi ntambo wezokuthwalwa kwempahla labantu kwele South Africa uthi bazawukhomba olotshwala omalayitsha abazama ukungena labantwana beZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Lokhu ukutsho ngemva kokutholakala komtshova ongela miqobotsho usubanga edolobheni lePretoria labantwana beZimbabwe abalitshumi. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Fikile Mbalula umphathindambo wezokuthwalwa kwabantu lempahla utshela bezindaba ukuthi ukhathazekile ngokungeniswa kwabantwana beZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngoba lokhu kufana nokuntshontshwa lokuthunjwa kwabantwana abayibiza ngokuthi i-child trafficking besephula imithetho yamazwe omhlaba. Umbalula uthi kubothwa komtshayeli weZimbabwe obesengena elizweni labantwana abalithumi ngokungela mvumo kutshengisa khona ukuthi lolu hlupho ludinga ukuthathelwa amanyathelo abanzi.
You're talking about kids who are at the age of 8-7.
Cabanga abantwana abalishumi besuka khona le eHarare baze befika ePretoria bengalazincwadi behamba ngemota engelamiqobotsho.
A vehicle driving from Harare right into South Africa across the border. No brakes.
Umqinihlalo wehlanganiswe lelamalungelo abomama labantwana kule South Africa unkosazana Victor Mathutu uthi kuyahela ukuzwa indaba esana nalezi kodwa ke uMathutu uthi lokhu kwenziwa isimo eningi labazali beZimbabwe abasebenza kule South Africa abazithola sebephakathi kwaso.
Ukuthola ipassport eZimbabwe kunzima. Bekuvele kuhlezi kuthiwa iphepha lokwenza ipassport kalikho. Manje sokungathi selikhona kuyabiza kumbe eqolo. Abazali bayafisa ukubona abantwana. Kodwa uthola ukuthi abanye ngabaye emalivini bayasebenza. Siyaxwayisa bakithi abantwana nxa bengelawo amaphepha. Kungangcono babone kanye ngomnyaka ngoJuni lapho kuphume khona ilivu yakho.
Iningi labazali like laphatha amathumbu ngezandla emalangeni asanda kudlula ngemva kwembiko ebithunyelwana ekhasini leFacebook. Isithu kulabantwana abalitshumi lambili ababhewulwe ngumtshova ngesikhathi bezama ukungena kwele South Africa lomalayitsha. Noma nje iStudio 7 ingatholanga isiqinisekiso samapholisa ngalolu daba, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngabuto Mabhena uthi kutshengisa khona ukuthi abantwana ababuya ngalendlela abaphephanga.
Yebo, siyaluzwisisa uhlupho olukhona, kodwa kuqakathekile ukuthi umzali ahambe ayezithathela umntanakhe ekhaya. Abantu kumele badinge incwadi zokuhambisa ezabantwana kusase lesikhathi lalabo ababagcinileyo ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi bangene ebhasini babuye eSouth Africa bezobavakatshela.
UMnumzana Mbalula uthi amapholisa azosebenza katalala ukuqeda lo umkhuba.
We need to work together with the Zimbabweans and ourselves to strengthen the cross-border approach.
Sizasebenza ndawonye leziphathamandla zeZimbabwe ukuba leqiniso lokuthi amapholisa avimbile emigwaqweni ubusuku lemini.
To ensure that at no stage we are absent on the roads.
Kusenjalo uMnumzana Mabhena ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ezilubhekise ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi ukuthi kulabo abatshayelayo banganathi utshwala njalo bazi ukuthi ukugijima akusikho kufika. Nelisibe 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
DJ Stavolo Professor besigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zithola amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kahle kohlelo lwe-EcoCash. Umongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa utshele umanyano wezinkonzo ukuthi ukhathazekile ngomumo wokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande. Sidibaneni njalo kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.